Vachitaura pamusangano uyu, vamunangagwa vati vacharamba vachiisa mari yakawanda kubhanga remadzimai kuti vawane kwekunokwereta mari dzekutanga nekusimudzira mabhizimusi avo. Vati hurumende yavo yakaona kuti madzimai anodzorera zvikwereti zvichienzaniswa nevanhurume.
I guess I'm told that over 90% of the loans given to women are paid. And only about 42% of the loans given to men is paid.
Ndinozwa kuti pazvikwereti zvatinopa madzimai zvikamu zvinodarika makumbi mapfumbamwe 90% zvinobhadharwa, asi kuvarume zvikamu makumi mana nezviviri chete ndizvo zvinodzorera zvikwereti. Saka munhu akangwara anopa zvikwereti kune vanobhadhara.
Vakurudzirawo madzimai kuti apinde mumaindastri yese, vachiti vakatobatsira mamwe madzimai akaenda kwavari vachida kupiwawo nehurumende mabasa ekugadzira mugwagwa. Amai Lucia Manyisa vabva kuchimanimani kumanikaland vaudza Studio 7 kuti sangano reYoung Women for Economic Development rakavanyurira munhamo sezvo vakuita mabasa emaoko anovapa mari kusanganisira kupfuya mbudzi nehuku.
Kuodhari kutengesa sazvo kutoti maprojekti ehuku kuchengete mbudzi. Saka izvi kuti mabhengi atatobva aya mawomens bhengi tichaitoti tiitoaccese kuti tite pane mabhengi iwawo tikwanise tishatorawo mari tibatsirike pane zvatinenge tichide kutisinge. Chinhu nyaya yoti tidzosere mumashure inyaya yemari income hatinaba semayuthi but chirongwa ichi tiri kuvashiyashei tichatotiendesawo mberi semayuthi semakadzi echidoko.
Izvi zvatsigirwawo neumwe mudzimai abva kwaseke Tabet Zougara uyo ati kuburikidza nechirongwa chekusimudzira madzimai ichi vave kukwanisa kutengesa zvavanorima kumisika inovapa mari yakanaka.
Takavandudzika zvikuru, vazhinji tatingaziva kuti chii chinonzi business. Taingokumwa kuti mukadzi ukatenge ukarima madomasi ako waungopinda nawo muraini wakutotanga kutengesa muraini. Tisingaziva kuti matomatoes aya anototsvagirwawo mabhaya anobhadhara zvine mari iri pamusoro. Saka kuyamuhume ndichavandudzuka kuziva kuti garden nyange ndikarima kaposheni kangu kadikidiki ndaita mari yangu zhinji.
Mutungamiri wesangano reYoung Women for Economic Development Muzvare Tatenda Mavetera varumbidza mutungamiri wenyika vachiti hurumende yavamunangagwa iri kugona kusimudzira madzimai kubudikidza nezvirongwa zveupfumi zvakasiyana siyana kusanganisira kuwana mukana wokunokwereta mari kumabhanga. Panyaya yekusimudzira upfumi vamunangagwa vati vanofadzwa zvikuru kuti kugadzirwa kwezvinhu munyika kwasimukira vachiti zvinhu zvakawanda zvotengeswa muchitoro zvinhu zvinogadzirwa munyika. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo chingava chokwadi kuti zvinhu zvava kutengeswa muchitoro zvinhu zvinogadzirwa muno, asi vati dambudziko nderekuti zviri kudhura.
Dambudziko redu muZimbabwe harina kumboita rekugadzirwa. Zvinotokwanisa kudarika ipapo, zvinokwanisa kutosvika kuma 80%, asi nenyaya idzodzo dzekuti hatina magetsi akakwana zvinotidhurira kugadzira zvinhu. Tinozopedzisira tatora zvimwe zvinhu kunze kwenyika.
Sangano reYoung Women for Economic Development rakaparirwa gore rapera nedonzvo rekusimudzira madzimai echidiki ari pasi pemakore makumi mana nemashanu kuti apindawo munyaya dzebudiriro nezvemabhizimusi. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.